Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 5, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezvekurima rinoti rine tarisiro yekuti mwaka wekurima wa 2024-2025 uchawana mvura yakanaka. Mamwe madzimambo obatana nemasangano anorwira kodzero dzevanasikana kudzika mitemo inoranga vanoita zvekuroodza vanasikana vasati vabva zera. Vanoita zvemitambo munyika vanoti vane chivimbo chekuti kupinda kwekambani yeStarlink kuchaita kuti kushandiswa kwezvinhu pamadande mutande kuve nyore. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvekurima rakazivisa kuti rine tarisiro yakanaka mumwaka wekurima wa 2024-2025 maringe nekunaya kwemvura kwakaringana kana zvichienzaniswa nemwaka wapera. Bazi rezvemamiriro ekunze rinoti nyika inotarisirwa kuwana mvura yakaringana kana kudarika zvikuru munguva ino yechirimo kutanga munambudzi. Izvi zvakatsinirwa nedare remakurukota nguva pfupi yadarika muhurongwa wakaturwa negurukota rinoona nezvemamiriro ekunze amai Stembiso Nyoni. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi yezvemamiriro ekunze kubva kubazi rehurumende rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department vaIsaac Masawana kuti tinzwe zvizhinji.
Kutsanangurirai zvinotarisirwa mumwaka unotevera wekunaya kwemvura wa 2024-2025 rainfall season. Ndichadimbura mwaka uyu kuisa muzvikamu zvina. Chikamu chekutanga chemwaka chinotanga muna Gumiguru kusvika muna Zvita. Chikamu chechipiri chemwaka chinotanga muna Mbudzi kusvika muna Ndira. Chikamu chechitatu chinotanga muna Zvita kusvika muna Kukadzi. Chikamu chekupedzisira chinotanga muna Ndira kusvika muna Kurume. Ndichatsanangura zvinotarisirwa muchikamu choga choga.
Tipatsanurirei, tipei chikamu chekutanga tinzwe.
Chikamu chekutanga Gumiguru kusvika muna Zvita. Pane mukana muhombe wekuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kushoma pane yakajairika kunaya munzvimbo idzi, munzvimbo dzose dzeZimbabwe.
Andei pachikamu chechipiri.
Chidimbu chechipiri chinova icho Mbudzi kusvika muna Ndira. Pane mukana muhombe wekuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kune yakawanda kupfuura pane yakajairika kunaya munzvimbo dzose dzeZimbabwe.
Toenda pachikamu chechitatu.
Chikamu chechitatu chinotevera chemwaka chinova icho Zvita kusvika muna Kukadzi. Kune mukana muhombe wekunaya kwemvura yakajairika munzvimbo zvakarerekera kune yakawanda pane inonyanya kunaya munzvimbo dzese dzeZimbabwe.
Tichipedzisa tinzwei chikamu chechina.
Chikamu chekupedzisira Ndira kusvika muna Kurume. Pane mukana muhombe wekuwana mvura iri pakati nepakati yakarerekera kune yakawanda kupfuura pane yakajairika kunaya munzvimbo dzoga dzoga.
Avo vanga vari nyanzvi yezvemamiriro ekunze kubva kubazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department vaIsaac Masawana vari parunare kuHarare neStudio 7. Tabatawo nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedco Zimbabwe amai Wendy Madzura kuti tinzwewo kurudziro yavo kuvarimi mugadziriro yemwaka uno.
mazvinzwira imi zvataurwa namazvikokota vanoona nezvemamiriro ekunze vabata vakatsananguza nemonemo vakatitaurira kuti komwaka watakatarisira wakamira sei.
Imi samurimisi motangirawo papi kuvarimi?
Nhasi ndingada kuti nditange nekukutsananguzirai kuti muzive imi kuti koma agroecological regions atinawo muno munyika yedu yeZimbabwe akamira sei. Muchiona anonzi maagroecological regions akaiswa kuti atibatsire tinzwisise nharaunda yatinorimira maringe nemanairo anoita mvura pamwe chete nezvirimwa zvinowanzorimwa kunharaunda iyoyo. Tineisu maagroecological region mashanu mumakore matatu mana apfuura zvakaonekwa nevanoona nezvemamiriro ekunze pamwe chete nebazi rehurumende reministry of agriculture vakaona kuti mwaka yashanduka nekushanduka kwaita mwaka vakaonawo zvakare kuti nharaunda dzatinorimira kana kuti maagroecological regions emuZimbabwe ashandukawo. Ndokuchiona kuti kune dzimwe nzvimbo dzaisiwana mvura shoma dzave kuwana yakawanda dzimwe dzaiwana yakawanda dzowana shoma.
Varimi vari mumatunhu akasiyana siyana vachiwanawo mvura zvakasiyana vobatsirika sei kuti varime zvinoenderana nematunhu avari?
Kune inonzi iyo crop mapping kana kuti agroecological zoning kana kuti mapping iri kuenderana nekuti murime anofanira kudyara mbesa dzipi maringe nenharaunda yaanorimira. Vakapa ivo yambiro yokuti region 1, region 2, region 3 vanokurudzirwa kuti vadyare chibage chakasiyana siyana zvichienderana nekuti vari kurimira kupi. Tsuro, tsoko, mbizi, shumba, zhou dzese dzinenge dzichiwanikwa dziripo asi dzichikurudzirwa kuti dzidyarwe maringe nemanairo anoita mvura zvikuru sei kune vaya vasina madiridziro ekuzobatsiridza kana mbesa yaomerwa kana kuti mvura ichinge yaenda nepamwe.
Handei ku region 4 neregion 5?
Ku region 4 ne 5 vari kuchiti ivo chidyarai mbesa dzetsanga doko masmall kana kuti matraditional grains saka anobatsiridza pane inonzi climate change mitigation.
Nezvatanzwa zvose izvi gadziriro yemurimi yochimira papi?
Tinoona isusu kuti zvakakosha kuti murimi asarudze mbeu yake zvine hungwaru mwaka uno. Mbesa dzinokurudzirwa kuti dziwanikwe dzichidyarwa dzinenge dzichisiyana siyana nekuti madyara rini uye madyara kupi zvakare mune musika here wekuzotengesera mbesa dzacho. Tichitarisa mbeu yakatikoshera zvakanyanya munyika yedu yeZimbabwe mbeu yechibage tinokurudzira varimi vedu kuti vatange kudyara kana mvura inonzi effective rain ichinge yanaya iyo inokwana kuti murimi adyare mbeu yake ibude imere isvike pakuti anokwanisa kuti airiritire yabuda muvhu zvakanaka inonzi crop stand. Saka mvura iyi inonzi effective rain inenge iri pamusoro pe 30 mm kana 35 mm zvichisiyana nekuti ivhu rake murimi rinobata hunyoro kwenguva yakareba zvakadini.
Varimi vedu vanozoziva sei kuti mvura yanaya iyi ine hunyoro hwakakwana?
Takurudzira tinoramba chikurudzira varimi kuti dei waro vatsvaka zvikwanisiro zvinovabatsira kuti vaite madecisions akatungamirirwa anonzi mainformed decisions kubatsirwa nemarain gauge mumunda anova anokwanisa kuverenga uwandu hwemvura inenge yanaya nekuti izvi zvinobva zvamubatsira murimi wedu kuti kunyange nepaanodyara anenge ane chokwadi chekuti mbeu yake yawana unyoro hwakakwana.
Avo vange vari nyanzvi yezvekurima vari murimisi mukuru wekambani yeSeedco Zimbabwe amai Wendy Madzura vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tichavakumbira vagodzokazve svondo rinouya tienderere mberi nehurukuro iyi. Madzimambo pamwe nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanasikana vakabatana nesangano reNational AIDS Council NAC mudunhu reMashonaland Central vakadzika mitemo kana kuti bylaws inoranga vose vachawanikwa vachiita zvekurodza vana vasikana vasati vabvazera. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Zvichitevera dambudziko rekuroorwa kwevana vasikana vasati vabvezera kuri kuitika mudunhu iri, madzishe matatu emudunhu akabatana ndokuziya dambudziko iri nechinangwa chekuti ripere. Madzishe matatu aya anoti Bushu, Nyamaropa naNyamutumba akaruka chirongwa chinonzi Not in My Village. Madzishe aya ari kushanda nesangano rinomirira kodzero dzevanasikana reRosaria Memorial Trust, vakuru vemachechi, vakuru vezvikoro, masabhuku, vanasikana pamwe nevanoremekedzwa munzvimbo dzavanogara. Chirongwa cheNot in My Village chinopa mitongo inorwadza kwete kune munhu anenge aroora musikana asati abvezera chete, asi kumunhu wese akapinda muurongwa hwekuroodza vanasikana ava, avo vanosanganisira vabereki vemwanasikana vakatambira pfuma yacho, vanatete vemusikana vanenge vafambira nyaya yacho pamwe nemunyayi wacho. Masabhuku akapiwa simba rekutonga nyaya izi mumabhuku avo uye nyaya iyi ikatadza kupera pana sabhuku inoendeswa kudare raishe wemunzvimbo yakaparwa mhosva yacho. Mutauriri wemadzishe aya Ishe Pushu vanoti vanoshandawo nemapurisa zvekuti vachipedza kubhadharisa mombe vanobva vakwidza nyaya yacho kumapurisa pamwe nekubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu.
Tanga asimo tine ripota kupolisi. Social Development takadesigna ifomu Shamba District. Pane fomu rinonyorwa neSocial Development kuti mwana ngaatanga aenda kuchipatara. Tsamba inarivhaizi abva kuchipatara ngaaende kwamambo. Nyaya iyi ivaenda kupolisi.
Mukuru weNational AIDS Council mudunhu reMazowe vaEdgar Muzulu vanoti kutevedzera tsika dzemagariro dzakaita seChiramu dziri kukonzera kuti vana varori vasati vabva zera zvinozounza mhirizhonga mudzimba.
Tichaonawo zvakare kuti kune mhirizhonga isu seprovhinsi yeMashonal Central tisu tiri imwe provhinsi iri pamusoro zvikuru nenyaya dzemhirizhonga kunyanya mudunhu redu reMazowe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reRosaria Memorial Trust mudunhu reMashonal Central vamunyaradzi Simbindi vanoti chirongwa ichi chiri kubudirira zvikuru sezvo vari kudzidzisa vanasikana zvakanakira kuenda kuchikoro pane kuroorwa. Mumwe mwanasikana ari mukomiti yemadzishe Muzvare Anesu Wirimiti wekushamba anoti vasikana vakawanda kusanganisira iye vari kudzidza zvakawanda pamusoro pekuzvimiririra muupenyu kana munhu akadzidza uye kuziva kodzero dzake. Mumwe mugari wekumazowe vafungai makuni vanoti vakabatsirwa nekweche mudunhu medu kutora mwanasikana wavo ane makore 15 akanga achiziswa.
Ndobva tati mwana ngaazokere zvake kuchikoro asi kudare kunoko kwakangwanzi kana uchinge wazozwa kuti pane zvaitika unodzoka zvekudare sekuda kwokuti nyaya iti yanyora pasi.
Munyori mukuru mubazi rezvemitemo Amai Vimba Inyemba vanoti bazi ravo haripindire pamitongo yemadzishe kana isingadarike pakatarwa nemitemo yenyika. Munyika vanasikana zvikamu 34 kubva muzana vanoroorwa vasati vasvika makore 10 uye zvikamu 5 kubva muzana vanoroorwa vasati vasvitsa makore 15. Mugwaro raro ra2022 sangano reUNICEF rinoti dunhu reMashonal Central ndiro rine uwandu hwakanyanya hwevanasikana vanorodzwa vasati vabvezera nezvikamu 50 kubva muzana kana kuti 50% richiteerwa neMashonal and West rine zvikamu 42 kubva muzana kana kuti 42%, kwozoti Mashonal and East ine zvikamu 35 kubva muzana kana kuti 38%. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 Masvondo Ese, asi nhasi muchachipiwa neni Evans Zininga tiine hurukuro naMuzvare Comfort Dondo vesangano rePhumulani Minnesota African Women Against Violence, avo vari kuparura chirongwa cheComfort Plan Zimbabwe chakanangana nekubatsira mamwe madzimai ari kuZimbabwe. Ngatinzwei zvizhinji kubva kwavari nezvechirongwa ichi.
Community Comfort Plan or projects e project yakazvarwa kubva mukufunga kwangu tinodzorera sei zvimwe zvinhu zvandadzidza kuno neukama wandaistablisha kuno 22 years kuno kuAmerica kudzokera nawo kumusha. Project I am the visionary and my company, not the non-profit, my company called Intemba Consulting, working together with Her Royal Highness the Princess Sadim bint Turk Al Saud from Saudi Arabia kushanda nehurumende yedu yeZimbabwe nekunozoti kana ukada kunoenda kumusha usinoshanda uri pako wega pasina kubatana nehurumende zvinotiremei nekuti tinoti project inge ichibatsira ruzhinji rweZimbabwe.
Mabata apo pamati kubatsira ruzhinji rweZimbabwe ndezvipi zvamakanangana nazvo kubatsira nazvo zvacho?
Right. Chinhu chekutangisisa semunhu wemudzimai tirikutarisa nhau yeutano hwemadzimai economic growth, fair trade and sustainable mining. Kana shi sustainable mining tikutarisa vakadzi varimo artisan minery, like small scale mining nirikwa nemadzimai kana nevanhu vechirume asiri kuitwa pasina kuchengetedzwa kweutano hwavo. Vanhu vazhinji vari kuita zvekuzvicherwa, vamwe vachona vatinoti artisan miners kana kuti makorokoza. Dzimwe nguva pari kushandiswa kana kuti mishonga inokwanisa kugwema kwavo.
Makazvifunga sei izvi kuti regai tibatsire kumusha nenzira iyi?
Comfort money ichinzvanakagara ndichita ndichimbochifunga nezvacho kubvira ndofunga makore mashanu nanodarikidzira nekuti ndiri besides zvepomulani ndiri munhu anoita zvebhizinesi zvemabhizinesi matinofamba munyika dzatinofamba Central America, South America, kana maAsian nations, kana even kune dzimwe nyika dzemuAfrica kana Rwanda. Pese paunofamba unokura semunhu kunyanya uri mubusiness, tinowanzo kuti inspired by what other nations are doing. So this is a combination of some of the things I gathered around in my travels and business expos. Kana even momuno muminnesota matinogara muno.
Saka kune vakawanda here vati vatojoina urongwa uhu kumusha uku?
Kumusha hakuna ikozvino tingotsvukotara panyaya yekuti mainvestors vatinoti mainvestors itimu yevanhu vandiri kushanda navo, vanhu vanoziva nezvebasa rangu, vamwe vari mubanking, princess of Saudi Arabia for example, vamwe vari musecurity defense, vamwe vari mufinance. Saka it's almost like an advisory board, but that advisory board ndoo vanhu varikuyavaine mari yekuinvesta kuzimbabwe.
Saka vangade kuzobatsirika nechirongwa ichi vanotsvagani, vanoenda kupi, vanoita sei?
So program yedu is the higher level program, tikuya sei as a business. Business redu riita maprofits. Maprofits acha benefita GDP yenyika yedu, because we are talking about a multi-billion dollar project, not a multi-million dollar project. Akabatsana maprojects waya tora mabillions of dollars. Pakaita maprofits any country we projected changing the GDP of Zimbabwe from say 12% to about 20%. Saka tichakreata mabasa. Tichava nesustainable land use and environmental stewardship. Zvamunoziva nyika yedu yeZimbabwe ine takakomborerwa nemani ma minerals, asi kuti ma soils edu are very rich and we have to protect them from contamination. Kuti tikwanise kuramba tichita farming, you know, farming iri sustainable. But we have to start working smart, using smart technology kuti tinge tichibatsana nedzimwe nyika around the globe.
Madaira zvakanaka. Chatichazokumbirai ndechekuti kumberi uko kana zvaakutenderera mapa ground project yaakufamba, mutizivise tigoramba tichiita apapi taapapi taapapi tichikunetsai.
And this also munozoti munhu wephilanthropy atinokanganwa asikudaika maprofits chete. Aiwa, tinotigaroti hurumende yedu inge ichinoti hurumende yedu pasi rose vanhu vange vachitarisa kuzimbabwe zvavanoitawo kutarisa kunana Rwanda nekuda kweproject iyoyi. Number one. Number two, estaredu tidzokere pamepu tichinzwa kutaurwa kwezvinhu zvakanaka, tikaita mabasa. Vamwe vana vatona South Africa vanokwanisa kudzoka kumba vachishanda. Ihope vamwe vari kudiaspora vachadzoka vachishanda. Asi tiri kutarisirawo kuti tiite health care for women farmers and miners. Vanhu vari kumaruwa kunyanya vanhu vemadzimai vanoshungurudza. Chishuwo changu ndanchinyanya kushuvira kuti wodai dai kunyika kwedu kuzimbabwe here naitiko zvinotiripa pakutanga kutaura nehurumende yedu. Ndanchida kuti pasanyanya kuva nemaroad blocks akawanda kana tichida kuda kuzoita nyika, kuzogadzirisa nyika. Hatidi kuzotora maprojects waya tozoenda nawo kunana Zambia, Malawi, maneighboring countries, nekuti dzimwe nyika dzinenge dzichiti pindai muchimhanya.
Vabata vanofanira kuzvinzwa vachazvinzwa. Ndinokutendai. Avo vange vari muzvare Comfort Dondo vesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence vari parunare kuMinnesota muno muAmerica neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya patinokupai chimwe chirongwa chemadzimai. Iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu, our lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemugari wedunhu rekumbire kumashonaland central vablessing Karembera pamusoro pemashoko ekuti vana 16 pane chimwe chikoro kumbire vakakundikana kunyora bvunzo dzegrade 7 mushure mekunge vaita pamuviri. Vablessing Karembera vanotipa maonero avo panyaya iyi. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaKarembera.
Maita henyu vakandimiri nekundibata maererano nenyaya iyi yatekeshera. Ndingati dambudziko iri manyorerwo arakaitwa mubepanhau reHerald zvinhu zvinopokana nezviri paground hazvina kumira zvakaita saizvozvo nokuda kwetsvakurudzo oro investigation yakazoitwawo zvichiburikidza naDSI District Schools Inspector vachitimira tawanda.
Zvii zvakaburitswa netsvakurudzo iyi vaKarembera?
Zvakawanikwa zvakamira seizvi kuti mumwe wevana ava vari kunzizvo vakaita pamuviri vakaita relocate, zvinoreva kuti vakabuda munyika vachinotsvagawo mafuro manyoro kunyika yeSouth Africa ndokwaakaenda. Mumwewo akaenda kumvurwi ndokwava kugara. Mumwe ndiye akabatwa neGarwe, akaatakwa neGarwe asi ari kuHarare ari kuchipatara, ari kuongororwawo ari kuchipatara. Kwozotiwo pane mumwewo akanzi akatiza kumba achinge atora mari asina kukumbira. Kwochizoitawo vamwe vakangotizawo zvikoro asi hapana akawanikwa achinzi ane pamuviri.
Asi tiri kunzwawo kuti vana vakawanda vari kukundikanawo kuenda kuzvikoro mudunhu reMbire vaKarembera. Zvii zvingadai zviri kukonzera kuti vasaenda kuchikoro?
Tingati dambudziko rakanyanya kukura riri kuita kuti vana vatadze kuenda kuchikoro inyaya yenhamo. Varimi havasi kukwanisa kupiwa mari, tingangoti vakare madonje. Vari kuchema chema vari kuti tane makore matatu tisati taona mari dzedu dzedonje. Zvinova zvinoisa puresha kuvabereki kuti vava vanotadza kubhadharira vana mari dzezvikoro, uye vachinge vaine mayunifomu vachiendawo kuchikoro vachinge vachionekerawo vakapfeka mayunifomu. Uye nerimwe dambudziko rinogononge riripo rinenge riri revadzidzisi, nekuti dzimwe nzvimbo idzi dzinonetsa mafambiro vadzidzisi kuti vave vachizodzidzisa ikoko. Maconditions acho pavanogara, dzimba dzacho dzavanogara dzinenge dzisiri dzakafanira kunge dzichigarwa nevadzidzisi. So dambudziko rakanyanya kukura pari zvino idambudziko rekushaika kwemari, nhamo, nzara. Ndo dambudziko ratingati ndo riripo rakanyanya kukurisisa. Hongu dzimwewo nzvimbo kunowanikawo vana vanenge vachizoitiswa pamuviri vari vana vadiki apo neapo. Hatizvirambe zvinhu zvinowanikwa, asi vabereki vari kuzama nepavanogona napo kunge vachiita sei vachidzidzisa vana mune gwara rakanaka.
Zviyo zvamuri kuita sevabereki kuumba remangwana revana venyu rakanaka mudunhu reMbire?
Sevabereki tiri kukurudzira vana kuti ngavadzidze, vana ngavafambe negwara rakanaka. Tine programu yedu yatakatanga sevabereki yekuti tiunganidze mari. Tine prize giving day iri kuitwa musi wa 18 October. Pane macontributions ari kuitwa, vabereki vari kubatsira kuti pange pachitengwa mibayiro inozenge chipiwa kune vana vanenge vabuda zvakanaka. Saka ndozvimwe zvatiri kuita mudunhu redu kuti vana vanga vachidzidziswa. Uye pane kuti tiite ma civic days, takuda kunge tichiona vana vachiitwa inonzi career day, vana vouya vakapfeka nhumbi dzebasa raanoshuvira kuti kana ndanga ndida kuita muchairi wendege oye akapfeka zvakafanana naizvozvo, kana arodawo kuita musoja oye akapfeka saizvozvo, kana aroda kuita nesi oye akapfeka saizvozvo, kana aroda kuita builder oye akapfeka saizvozvo. Ndo zvatiri kukurudzira kuti poitwa career day vana vachidzidziswa vachi kupiwa rakajeka ravo ramangwana.
Avanga vari mugari wedunhu rembire waBlessing Karembera muhurukuro yataita navo muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda Jonga, musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo, vanoita zvemitambo yakasiyana-siyana munyika vanoti vane chivimbo chekuti kupinda kwekambani yeStarlink kuzoshanda zviri pamutemo iri munyika kuchaita kuti mashandisirwo emadande mutande areruke. Izvo zvinozoitawo kuti kutengeswa nekushambadzwa kwemitambo pamadande mutande akaita seYouTube kuvape pundutso. Mutori wedu wenhau Pasimon Dlovu anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi inobika mitambo yemafirimu ari mukuru weTatenda Studios Beauty Nakaitsuro anoti ari kufara nekupinda kweStarlink munyika. Tatenda Studios ine chirongwa chebaiskopo yako chinoita zvekutengesa zvigadzirwa zvemafirimu padande mutande.
Tiri kunzwa kufara zvikuru nekuuya kuri kuita Starlink nekuti isu basa redu tinotengesa content online. Vanhu vanga vachinetsekana nekukwanisa kuwana mukana wekutibata nenyaya yedata nekudhura kwaro.
Mumwe wevanoita zvemitambo vachishanda neRain Media, Shem Zemura, anotiwo kuuya kweStarlink munyika chitsvambe chikuru kuchikamu chezvemitambo. Nekudaro vanoita mabasa emitambo vanofanirwa kushanda nesimba.
Pavane opportunity for maproducer emuZimbabwe kunge anga achigadzira content yakawanda yekunge vachiisa paYouTube vasangomirira machannels chete.
Murongo wemabasa musangano reZimbabwe International Film Festival Trust vakuda kwaShebwititi vanoti masaisai eStarlink anotarisirwa kubatsira mukurerutsa basa revanoita zvemitambo kunyanya pakushambadza zvigadzirwa zvavo.
Basa redu rinogona kutirerukira because focus yedu yanyanyira on digital marketing and digital distribution of films.
Nyanzvi inongora nezvemitambo vari mukuru wesangano reEarground Africa vaplot mako vanoti zvakakosha kuti vanoita zvemitambo vafambidzane nenguva kuitira kuti vasasarire kumashure panyaya dzekushandiswa kumasaisai.
Kurita kuchivandudzwa kuchishanduka zuva nezuva nekuburikidza nekuda kwetechnology kunyanya yatiri kuti isusu internet nesocial media.
Imwe nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano reZiwewera vaJude Dutiro vanoti sezvo masaisai eStarlink achinzi anokwanisa kuwanika kunzvimbo dzose kusanganisira kumaruwa zvichabatsira kuvandudza uwandu hwevatengi vemitambo iyi painotengeswa paindanet.
Starlink ine zvakarewo vandutso yainounza burikidza nekubatika kwese kwese kwainoita. Izvo zvinosiyana nemamwe internet services ari fiber based zvinonyanya kuti pamukana wokuvandudza yatinoti target audience kana kuti market.
Mutambi wemuHarare anoshanda kazvimirira Munashe Chitsiga anoti anoona ramangwana rezvemitambo rakajeka sezvo patove nemakwikwi pakati pevanotengesa masaisai zvaita kuti mutengo wemasaisai kana kuti data udzike kubva zvauya Starlink munyika.
Zvinobatsira kuti competition among ma service providers chaiwe nenge iripo zvichaita kuti mitengo ive ichange ichideredzwa. Takatotanga kuona kuderedzwa kwemitengo yedata from other service providers which is going to be an advantage kwatiri isusu.
Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Bigisa Mwanda vanoti hurumende inotsigira budiro yezvemitambo zvikuru.
Wekudzohozouya watoti macorporate players as a corporate world, my businessmen, which is a supporter, I see isu sehurumende taumbiridza.
Starlink ine mapackage maviri, standard package inoita madora makumi mashanu pamwedzi uye ine 200 megabytes per second, ne mini package iyo inoita madora makumi matatu pamwedzi uye ichiuya ne 100 megabytes per second. Kambani iyi yakatanga kushanda zviri pamutemo muna Gonyana. Gurukota rinoona nezveunyanzvi mukushandiswa kwemasaisai nemishina yechizvino zvino muzvare Tatenda Mavetera vanoti kuuya kweStarlink munyika kuchabatsira kuti munhu wese zvake awanike achishandisawo masaisai mukuzvisimudzira. Svondo rapera, kambani yeAura Group yakaziviswa zviri pamutemo sekambani ichange ichikokera kutengeswa kumasaisai eStarlink munyika. Kambani yeStarlink iri pasi pekambani yeSpaceX yekuAmerica. Kambani iyi ndiya muzvina bhizimusi akapfumisisa pasi rose vaElon Musk avo vakaberekerwa kuSouth Africa asi vave kugara muAmerica. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasimon Dlovu.
Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kuMfumfu 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abayenza umuntu abe yilokhu ayikho khona.
Kunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe.
Udaba lokuthengiswa komhlabathi lubhahile, that's why we need to send the awareness kakhulu endaweni ewange Mbuza Lebubi.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Namuhla lusuku lokunanza imisebenzi yababalisi ole World Teachers Day ngesikhathi ababalisi eZimbabwe bekhala ngeholo eliphansi lokunye. Usuku lolu lonyaka lunanzwa phansi kwesihloko esithi Valuing Teacher Voices Towards a New Social Contract for Education. Ababalisi bathi luqatheke kakhulu usuku lolu ngoba abadlala indima enkulu ekuthuthukiseni uZulu. Umnumzana Lovejoy Sibanda ophethe uhlangothi lwabatsha kwinhlanganiso yababalisi Progressive Teachers Union of Zimbabwe utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuba kunengi okubahluphayo.
I-Teachers Day lusuku oluqakathekileyo kakhulu olunanzelela umsebenzi wababalisi. Sikhangela konke abakwenzayo. Singakhangela ababalisi yibo abayenza umuntu abe yilokhu ayikho khona. Then sikhangele this year i-theme yethu ikhuluma ngababalisi ukuthi bakhululeke babe lamazwi okukhuluma. Ngakho sikuthatha njengomnyaka ukuthi njengababalisi sikhulume sizwiwe izinto ezisikhathazayo.
Siyabona ukuthi kunenge okulikhathazayo. Okunye sikubonayo ukuthi kathesi izigi iwe isisindo. Khonoko akulisindi yini khonoko?
Ababalisi bayabihlasebeli kakhulu ngendlela imali ewe ngayo. Ngoba singakhangela indlela ewe ngayo nge-Friday edlulileyo, i-government athi promise ukusingezelela imali eyalwe ngama-unions. Sesinanzelela ukuthi ukuyala kwama-unions ukuvumela imali leyo kube yisenzo esihle kakhulu. Ngoba alubana sivumile, alubana khathesi sesikhala okungenziyo kule ndlela athi sivele sikhala ngayo.
Singathi belikhangelela ukuthi balinike malini yena le mali, le mali le eliyalileyo kumi njani khonapho?
Nxa sikhangele umumo esilawo khathesi eZimbabwe ukuthi imali izigiyo nangokwayo kayisela mandla, isiwe kakhulu. So isikhalo sethu bekuyukuthi i-government kayisingezeleli iholo lethu ku-US dollar kulokube ilokhe ikhangele izigi abakwaziyo kamhlophe ukuthi yawa imihla lemihla.
Singathi belikhangele emalini khonapho ukuthi utitshala kumbe ngithi umbalisi ohola encane athole imali engako. Kuna malini?
Thina njengababalisi okokuqala besikhangelela ukuthi i-government kayibuyele lapho esasikhona kudala. Siqalisa ukukhuluma siqalisela ku-540 USA liyana esasivele siyihola i-government ingakadecide ukusehlisela imali. Sike sesikhuluma sisiya phambili. Kodwa siyananzelela ukuthi i-government ifuni kwenza khona lokho. Isikhalo zethu njengababalisi ukuthi sibuyele lapho esasivele sikhona kuqala bengakaqalisi uku-introducer imali lezo zigi labo RTGS.
Yes, sizwile ke umnumzana Mthuli Ncube lithembisa ukuthi uzakhuphula iholo lezisebenzi. Lithi ningakona
ukuhluphe singalo ukuthi imihla nemihla uhulumende uyasithembisa izinto engayenzi. Njalo futhi uhulumende nxa efaka leyo mali kwesinye isikhathi uyabe engavumelananga lezisebenzi. Singakhangela khathesi indlela esinegotiator ngayo lo hulumende. Singathi thina kuyabe kufana lokuhamba uyetshelwa ulutho lokwenza. Ngayiphi ithuba lokuthi izisebenzi zizimele zikhulume ezikufunayo?
Lo ngumnumzana Lovejoy Sibanda ophethe uhlangothi lwabatsha kunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe obekhuluma lo Gibbs Dubo Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende usanda kwethembisa ababalisi lezinye izisebenzi zakhe ukuba uzakhuphula iholo lazo. Mnumzana Mthuli Ncube, umphathi ntambo obona ukusetshenziswa kwemali, utshele uTobias Mdzingwa ukuba bazakwenza lokhu ngesiphangiphangi kulandela ukuwa kwesisindo semali yeZimbabwe yeZimbabwe Gold.
Siyakubona sibili ukuthi ukukhwela kwezigi lentengo yinto ehlukuluza abantu. Sizazama njengohulumende ukuthi hatshi silungise ekwenzela ukuthi khona ama-wages imiholo ithuthuke. Abantu bancediswe ke sikukhangeleyo ama-civil servants. Ngikhuluma nje siphezu kwayo indaba yakhona ukuthi isithi sithuthukise elakuzena imiholo yabantu. But konke esikwenzileyo ikuzama ukuthi siqinise imali yethu. Imali yethu njengoba satsho kule golide ngemva kwayo eliyisekela likhona lelo golide, njalo saselithengise ukuze likhona lapho abafuna ama-US dollars ukuthi bathenge izinto phandle bakwanise ukuthenga. Okwenziwa i-Reserve Bank iyakhweza ama-interest rates, angithi ukuthi kungabi lula kulaba bathi abajali ukuthi beboleka bese bengena ku-parallel market. Njalo bakuthuthukise lokho kuthiwa i-reserve requirement, kokuthi la nxa uboleka imali enye imali ingcosane yesala i-reserve bank ukuthi ingabolekwa. Lokho kwenza ukuthi khona abantu bangaboleki kakhulu. Konke lokho yikuzama ukuthi khona imali ekhona kumkonomi yethu ingabi ningi kakhulu, okwenza ukuthi amatsotsi bese beyithatha imali yana bese siya ngaphi, sibe siya ku-parallel market. Yikho okwenziwe i-reserve bank lokho.
Lo ngumnumzana Mthuli Ncube, umphathi ntambo obona ngezemali, obexoxa lo Tobias Mdzingwa eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa esanda kwethula umbiko wakhe owe State of the Nation Address.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafube.
Kwezamaphandleni, ikhomishini ebona ngobu ukhohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission kumbe iZAC iqhuba uhlelo lokwazisa izinduna abalisa osobhuku lezinye inkokheli zomdabu esabelweni seMathebeleni North ngokwaba umhlabathi kahulumende. Uhlelo lolulandela imibiko ethi abanye babo bathengisela uZulu umhlabathi okungekho emthethweni. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Uhlelo lolu seluqhutshwe eWange leMguza lezinye izigaba lapho abezakha abaxwayisa khona inkokheli zomdabu ngodaba lolu oluhlupha emaphandleni lasemadolobheni. Umnumzana Richard Moyo ohola isabelo lesi uthi kuyadanisa ukuba abanye abakhokhela uZulu bathengisela abantu umhlabathi bebambisana labakubandla lezano PF lezisebenzi zikahulumende.
Udaba lolu lokuthengiswa komhlabathi lubhahile, that's why ibona izakhi isenza i-awareness kakhulu endaweni yeWange, eMguza, leBubi. Yikho lapho kule problem naleyo khona, and abantu abakwenzayo khona okungosebhuku lezinye izisebenzi zikahulumende ezikangileyo, labanye abantu abakuma-party structures kakhulu kuma-lower structures abayenza izinto zenezo ezokugawuna. Lamanye nje ama-leaders e-community aba-vocal.
Unkosikazi Elizabeth Thebe wesigabeni seWange uthi kuvikile enkundleni yezomdabu udaba lolu belusegudwini lapho kuqhamuke khona indoda okuthiwa nguGumede obekhuluma ulimi lwesishona wathi uzocela umhlabathi wakhe awuthengiselwayo.
Uyedakiwe uthi kusobhuku ekhomba ikhanda lakhe ukuthi licabange baphathe ukuthi langinike ilendi. Hawu, mina ngithi kuyisobhuku uyamuzwa nje umfana luthini. Umfana lo othi asitshele ukuthi ilendi le elampha yona lamupha nga. abesithi akula lendi esakupha yona thina kula lendi esakupha yona thina wasitshela wathi lendi uyiphiwe ngumama wakho.
Unkosikazi Thebe uthi izigaba eziningi sekuyimizi nje yabantu bokuza abenza amabhizimisi.
Kithi khona ngapha siyala lokho sichinga njengoba sayala legushungwe lokho sisala abantu baya lokho babuya besithi bathengiselwa indawo la yethu laphana amadlelo enkomo zethu asifuni Dlamini.
Sibuye saxoxa njalo lo mnumzana Phindile Ncube, umholi weWange Rural District Council, laye ogcizelele kulinkulumo esithi ukuze umuntu aphiwe umhlabathi kulendlela okwenziwa ngayo ngokusemthethweni.
The Ward Development Committee ichewa ngukansilo waleyo ndawo lamasebhuku labo secretary babo bonke in that particular ward. Xa sebevumelene ukuthi iproject bayayifuna bahamba kube lama minutes aphuma kubosebhuku behlangene ukansila ayistempe iapplication yakhona ilisupportwa lama minutes ibuye kukansili ukuthi sizwe icwayisisa ukuthi umuntu lo anganiwa kumbe angancitshwa.
Ngemva kwalokho Uncube uthi sokungalandela uhlelo lokubona lapho umadinga indawo angasikelwa khona kuhlolisiswe inhlalo kaZulu. Umoyo uyakusekela lokho.
Into engiyikharaja ukuthi iland ngamuntu eyifuna kahambe through Ministry of Lands osebhukala mvumo yese nganika kumbe nika abantwana basoneso sigaba but abaningi bangona basaniki bantwana sebethengisa.
Abezakhe sebeqhubela umkhankaso lesigabeni selupane kanye lebubi kulandela isixwayiso sikahulumende ukuba labo abahlaliswa ngokungekho emthethweni kumele bebophe emchaqana yabo behambe. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthi
okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga owe Studio 7 kuhlelo lwabesifazane.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Debra Mokasa isakhamuzi sakoBulawayo sihlaziya eziphathelane lomnotho welizwe kulandela ukuwa kwamandla emali yezigi.
Kahle kahle thina koBulawayo izigi icurrency vele esingayaziyo currency vele sake esingazake siyibone kuyibona nje qo sayibona saqalisa kusesebenzisa saboniswa ama 10 zig sazoboniswa futhi ama dollar lana ngama silver uphongubona nje emuntwini ngomepo yedwa ngbenu ababili. So ngokuwa kwalo kathe sizizwa ubuhlungu kakhulu ngoba laba nalade belithola you find ukuthi ngithi for example mina ngelabantwana bayaholela kuyinasa kwabo kuyimpensheni ngihola 25 zig ngenyanga ngihole 5 US nge US lingena ekokesh but you find ukuthi angizake ngike ngisebenzise ikhadi lona lelo stripe ukuthi ngiswipe ngezig lona lelo nxa ngihole 25 zig kube sokuthi laba baku formally employed labo bayakhala ngoba kabale bami uvele ukuthi ingxenye uyathusa ukuthi mana ngikhiphe izigi lami ekhadini ebhenki ngifake ku-eco cash ngiyenelisa ukuthi ngithenge izinto zami nge-eco cash uzathola ukuthi izitolo ziyala leyo eco cash uyathusa ukuthi uyathi hhayi ngile khadi ngifuna ukuhle behle bethi i-network i-down at the end of the day ugcina uzuthatha lona lelo yusa lakho esikhwameni oyathi ulalo mebhadi uligcinile kumbeni uthunyezelwe ngabantwana kumbeni uthengise something njengoba nathina sizithengisayo ugcina uzuthenga ngalo. Ngibe sesithi emashopini-ke thina sihlale emalokitshini emagogwenoth okulabo magrusa okhava okulabo magrusa labo abesintwini labo vele kabalisendeli kilo iziki vele kabalazi ibahle bade lokumtshina wokuswayipha lo wasilawo kumbeni ecogash i-network down sisebenzisa imali zaphandle ama-US ona lawa lamarandi.
Bayabonakala yini abatshintsha imali beyisa kuma-US dollars?
Bakhona ezindaweni zabo kodwa angikwazi ukuthi sebesebenza njani ngoba uyathi ufika kibo futhi nxa kukuthi ufuna yona izigi lelo ufuna kumbeni ukuthini
sebesenza khona okweplastic money ukuthi wena uyabaqhubela iUS dollar lakho kumbe ni lesey ufuna ukuthi uthenge like amagets sebekuthengela bona ngefoni so yikho lapha sebedira khona kakhulu kodwa ukuthi ungababona beliphethe imali kobulawayo hayi alikho abantu tjane ungabona bekhona kobulawayo ukuthi ndingabavela kwamanye amadawu. For example, from Kweru, maybe we say a go Harare, we buy a busunga, maybe we enzi a business level we change imali. But also go kona gatesi yonale plastic manu kuti niyamkubela mina yamimali pilayo kote ene nige ngayaziyo dialompongo bona isi kona isi sevenza je ukuthenga amagets ukhansilwa wakuvala konoku. Ukuthi abantu bengazobhadala ngeziki kunje mina ngithatha ikhadi lakho sisi ngiwena ngonika iUS ngithatha ikhadi lakho ngiyoswayipha ngibhadale i-city council. So bebesithi ungaswayipha kukhanya sokuphuma elinye ibizo elingayisilo Debra bebengakuvumi. So ngokunye lakwade sokuvala ukuthi imali zingangeni lokuthi zisebenze. So at the end of the day mina bengihlala le US lami la uhlalele imali yakho kuziki iziphele. Engunanzeleleyo kuphela ibithenga kuphela i-juice card lalo ngeplastic imali yona leyo ukuthi awuliboni uyachaya kuphela ama-figures okuphuma ama-figures kusuka kube nzima sibili ngoba even le transport ezisemthethweni amakhombi lawo asemthethweni asize ebhadalisa ngokuthi dollar for two. I-dollar for two it means wena uyi-10 rand lami nge-10 rand ulihambe umangweni uluphenduke futhi i-dollar for two. So vele kula lapho singathi khona izigi yasebenza iwile lapho wele khona ezikhwameni zabo bona abayaziyo thina vele kithi kuyafanala kuko ngoba zinyuzi nje.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Debra Mokasa, isakhamuzi sakoBulawayo. Wakhuluma ezimele. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Linami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba lichone le ndaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba namuhla. Usebelethile umntwanyana welupane oleminyaka yokuzalwa elichumi lantathu 13 obikwa wadlwengulwa wamithiswa ngumfundisi. Lumntwana ubelethele esibhedlela sempilo kobulawayo njalo uthole indodana. Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa ophathisa lumdeni.
Sengamhlophe, basengamhlophe bantu. Umntwana ukhululekile ngokutsho kwakhe umama uanti wakhe. Umntwana uright usesimene esihle kakhulu lo mama wakhe.
Njengoba engumntwana nje omncane kazange ahlangane lobunzima yini ekubeletheni okungenza umuntu acine ebelethiswa nge-cesarean.
Inkosi yasithwala yasimela akazange abelethe ngesiza. Ukhululeke kuhle umntwana, ukhululeke kuhle.
Uma dlwengula yena ungapi sikhuluma kanje?
Kuleli cala ngizange ngathanda ukuthi ngilandelele ngoba kulokho kulaba mnikazi engekuzwayo kuphela ikuthi kwakumele bayingene e-court yokugcina. Kwase kubonakala ukuthi umntwana usezabeletha, ungcono umntwana abelethe kuqala. Asazi ke okulandelayo ngoba lokho benguzama mina ukuthi umntwana athole ukubeletha kuhle ephephile, athole unakakelwa okungaphezulu.
Njengoba wachiya isikolo ekugrade 6 uyafuna yini ukubuyela esikolo lomntwana nxa ingane yakhe isikhulakhulile?
Umama wengane umntwana isifiso esihle esikhona sizake sithi ukuxoxa laye njengoba njalo futhi esesezandleni zabe social welfare bafikile ngisule bafikile bayambona umntwana siza ke sithi ukuxoxa laye sizwe ngemfundo yakhe ukuthi uzimiseleni ukuthi angabuyela afunde ayeluleke umqondo umntwana akwazi ukumelana lobunye ubuqili njengoba esakhula nje angafunda funda kungaba ngcono asazike kubazalini laphana ukuthi inzuzo yakhona enjani ukuthi umntwana aqhubeke ngokufunda lokondla umntwana futhi oselomntwana sizathi ukuxhumana labo abazali umntwana azikhulumele laye ukuthi uyafuna yini ukuthi aqhubeke kumbe ayenze okunye okungamphilisa empilweni yakhe kungaba into enhle kakhulu.
Kuyini okungenziwa mfundisi kungaba nguZulu kumbe uhulumende ukwenqabela ukudlwengulwa kwabantwana?
Ukunqatshelwa kwakho lokhu kufuna izifundiso, abantwana bafundiswe ukuphila kwabo ngaphandle, njalo abazali kuqala basondelele abantwana, basondelela abantwana babe open ebantwaneni, bavuleke ukuthi abantwana basondele babazise ezinye zezehlakalo ezibehlelayo, ngoba abazali kwesinye isikhathi baqhelelana nabantwana ekuxoxisaneni. Babafundise futhi lempilo ngaphandle lokuthi kulezifo ezikhona, abafundiswe abantwana ngabazali. Umlando omkhulu siwubeka ebazalini. Uhulumeni asikwazi ukuthi singagcela uhulumeni, abazali yibo abaletha abantwana ekuqondeni, babe bencediswa labezokholo emachurchi bencedisa khona kungumoya, kufuna abantu baphume ngamandla bakwazi ukukhuleka fuze uNkulunkulu angasimela akhulise usaba lwethu lona lolu esithi thina silusabisile. Lengalo yomthetho iqine, isondele ngamandla, ihlanganise abazali labantwana.
Hayi, siyabonga mfundisi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, kubonga thina, siyabonga kakhulu oba uNkulunkulu esesamukelise isibusiso. Phela iBhayibheli ithi yona kwamaHubo 1:27, abantwana bayisibusiso esivela kuJehova. Sesamukele umntwana isibusiso esivela kuJehova. Siyambonga uNkulunkulu kulokho, sizohlala simbonga. Siyabonga kuba lana.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Sixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Njani balaleli bomsakazo weStudio 7, sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Hello abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi Mkhalandoda Express Band, liphete isingu yalo entsha elesihloko esithi Abazalwane. Leli qembu lidabuka enkayi kodwa licula liko le South Africa. Nanti ilunga lalo uSoviet Chuma exoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Salubonani lonke ngikhuluma nje ngingaphansi kweqembu lemkhalandoda express ten eqembu lidabuka phansi le emkhalandoda enkanye emaphandleni komnyama ubambile emkhalandoda ngihamba lale ndoda ezibiza ngo-0 kuyikuthi iqembu ngelakhe emkhalandoda express ten sahlangana safisharana njengomuntu nje omalume lomzukulu okuyikuthi ukuthi asikho sonke full time ngile qembu eliqaliweyo elizoqala nje ukukhiqiza ingoma zalo from next year iqembu kuthiwa yimkhalandoda stars.
Umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
iculo mangabe umuntu elithandile elifuna uyangithola ku WhatsApp noma kuma straight calls ku 0780368488 kusho ukuthi mangabe ungaphandle kwe South Africa udinga leyo code u +27 bese uyangitshekha ku WhatsApp ungibonge nawe ngokungibonga ngakho ngendlela nje sibongana ngakhona uyayithola nje isingle track mangabe futhi nakhona uyifuna ibe ku-CD siyakufakela mawuyifuna ube ku-USB siyakufakela kodwa nakhona mangabe uyifuna ibe ku-WhatsApp iyatholakala nakhona ikhona nje yona
abalandeli ubachiyela waphamaso
ngibathembisa okuhle kodwa okuzoqala next year under iqembu imkhalandoda stars ngibathembisa okuhle kodwa under imkhalandoda stars ngilungiselela ukukhipha i-albhamu enengoma ezingu-7 ukuqala nje kwa-early next year.
Ngehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kunanzwa usuku lwababalisi ngesikhathi bekhala ngeholo eliphansi eZimbabwe. Ikhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ifundisa inkokheli yomdabu ngokunika uZulu umhlabathi okusemthethweni. Olivalelisayo ngudaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.